ma genuine war veterans zera rang vakaenda kuma 70 makurawo iye zvino dzikuma 60 dzakusvika kuma 70 kuchimwana munhu iyo yayo yachinzi wena huya kuno upete t-shirt uende unokambinera ava kumana wana MP vapanda kwatiri ava atisisu tiri kuseenzwa ma genuine war veterans kune vakatorwa vaya vakapfekerwa pfekerwa ndo vakanopuwa zvimakadhi iyo vaya ndo vachinzwa kunzi kutembwe kwainz kumorogoro kwainz kumurungusi kwainz vakange vasikovonzwa mastories aya achitaurwa ari manarratives izvozvo ndoo zvovobata vakaita ringaringe vakaona kuti panapa hapana wezera angazive zvehondo votitepfenyura nhema ndo vanhuiwo vamuri kuona vari kuita utsinye isu patakange tiina chizungu nepovhu yedu patiarwa hondo taiti munhu haarohwi asi izvozvo tiri kuona kuti vailizi yakutoitwa sokutamba nhoto chaiko chaiko.
Munozosiyana papi naivo vamuri kutaura ava vaamanyadzi?
Isusu handiyo isosi yedu yekuti vanhu vanorohwa, vanhu vanobayiwa namapfumo, vanhu vachizviita freedom of expression. Isusu magenuine war veterans izvozvo ndo zvatisi kuda. Ndosaka muchiona nhezi vaya vachingakandemiri kune organization inonzi United War Veterans vazipura nezanla kuti nhaye vetuwe legasi yedu yochiva here iyoyi yokusevenzeswa kunzi mawar veterans patasvika vanhu veviolence ava isusu hatisi vanhu veviolence asi vavari kutitora mubvanga makomwedzi ndo dziri kunzi dzinosevenzeswa chinzi mawar veterans uriwo hwakabvira kumaassembly points tinozviziva tichazvifumura takutopedzirewa image yedu sekunonzi tisu vanhu vakamirira kudyara violence muvanhu isu hatiti kudyara violence tiuda kudyara ukama hwedu hwatangova nahwo nepovhu yedu neushamwari hwedu patega tega hedu nevamwe vedu handizvo zvatakarwira izvo.
Asi chii chiri kuita kuti imi murambe muri kusure kana kuseri kwaivava vamuri kutaura vari kushandiswava?
Zvanika nekutaura ndizvizvi rajonga vose vatwiri vorusununguko hazvina kupera 1980 namanje tinorwira rusununguko handei mberi nokurwira rusununguko tisvike chaipo paya pataida paya nokuti mafounding values achoiwa e1 min 1 vote ndo hatiri kushayiwa saka izvozvo zvakuti tikabvunzwa kunzi nhaimi ndo zvamakarwira here izvi kurwira kuti nyika igoita povhati ine udzamu hwakafanana naipapa kuda kutoenzanisa kuda kutokundwa nepakange paine kaikonomi kasiniti paya kuti vanhu vanoshaya iya ndataura mufananidzo wepikero hausi kubata isusu tega vari kwerusunguko iri kubata nyika yose zvinochinditaurai kuti kunenge asina form of income anorarama sei ndosaka muchiona umbavha hwaakuwanda ndosaka muchiona humondi hwaakuwanda ngatidzokerei kumafounding values iwo aya tese tese tigoatevedzera iwayo maererano nezviri mubumbiro rwemutemo chinonyaya kumbotyisa ipapo chiiko kungoteerera iyoiya 1 man 1 vote mopa rukudzo kune zvadiwa navanhu izvozvo chakanyaya kuoma ipapo ipapo apo chiri.
Munoti kudii nevanombunyikidzawo mapato anopikisa munyika?
Mabvunzi acho ambukambunzo kakanaka sereki munomboziva ri kuti zvedemokrasies ndikandikupei mufananidzo wamao aiti let 100 schools of thought condemned and 1,000 flowers blossom kureva kuti maidea hakuna anonzi ndoo nyanzvi yamaideas regai zvikurira nepamwe chete ipapo patindondokohwa payapaya tisu tinoita advantage yokuwana zvakawanda dzidziso iyo ndo yataiwana iyi yekuti kana muchida kuti muvake nyika yenyu regai maviews akawanda ese akanzi patebo regai maviews iwayo achinoita chakata tichamuwa muto dzakawanda ndo zvinobvisa nyika saka maviews ngaawande musavhara vamwe vari kuya nemaideas muchiti tisu tega mukange mangodaro makuenda kuautocratic rule ndosaka muchiona paya pakuita basa rokuimba vanhu hapachaimbwa mapati iye zvino izvi vanhu ndo vakutoita vakuru kudarika pati kunofanira kuimbwa pati kwete kuimba vanhu vanhu vanopfuura nyika inoramba ichingovapo mapolitical party ndo inenge iri infrastructure yokuzevha zvido zvevanhu sakare gai zite izi angangari maorganization ni varimi maorganization ni eku mining maorganization ni eku education maorganization ni kwenye eku politics iwaya maorganization ni eku upumi regai piti mahandle schools of thought akawanda and then a thousand flowers agweja blossom chononunga tizuka venile Zimbabwe